Corona virus chirwere kana kuti virus inozikana kuti yakakita kamhuri kemavirus anonzi corona virus. Virus ikato kana kuti mavirus itwotwo tunowanzoita kuti vanhu vangorware rware zvakada kuita zvidziwa dziwa zvemaflu flu zvakangodaro. Mavirus iwoyo etingati mhuri iyo yemavirus akati wandei. Asi pane nguva nenguva unonzwa pane mamwe matsva ane mazita amatsva. Ndo pakabva kubuda ino COVID-19, inu virus itsva pafamily yemavhairasi kana kuti mhuri yemavhairasi iwawo. Saka yabuda kudaro virus itsva iyi yakatanga kupararira nenyika yese. Kana WHO ichitaura kuti yakunzi pandemic, vanenge vachireva kuti kahurwere kana kuti kavhairasi katsva aka kapararira nenyika yese, nyika dzakawanda wanda dzaanako. Saka pawakaona kuti kapararira zvakawanda kudaro ndopo wakabva wati iwo kakunzi kapandemic. Vanenge vachingoreva kuti kavhairasi katsva aka kamhanya nenyika dzakawanda wanda.
Asi tichienzanisa nechikosoro chatajaira mazuva ese aya, zvii zvakasiyana necoronavirus nemunhu ari kungokosorawo zvake?
Ndo saka ndati ini macoronavirus aya inganzi akawanda wanda mavhairasi acho, mhuri yemavhairasi aya. Asi wachingo mavhairasi acho achiita kuti vanoite zvakaita zvemaflu flu. Asi katsva aka kataa kuti COVID-19 kakatotenderei pamberi nekuti tiri kuona kachikonzera zvakasimbarara kurwara kwacho. Makanzwa kusakatanga kuchina vanhu vakabva vatanga kufa vakawanda vachirwarisa vachibhowa vakama chipatara kuti vanhu vadhimitwe. Imi zvamunotoziva kuti mafuluflu twetinosiita tii hatuwanzwa kudaro. Ndoka kuti siyanei kacho. Asi maira nekuti munenge uchinzwe chii zvakada kuti fananei, unonzwa munhu ari kukotsora kotsora ari kuhotsira hotsira uya akunzwa kunga akutadza kunga kufema zvakanakanaka nekuti munhu ndakavhara vhara zvakada kuti fananei.